manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateriri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 22/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi mutauriri weparamende advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo
tauya kumadziri vatichatadza kukwira pana pamabhazi ari kuya but pane pressure because vanhu vazhinji vakumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura makombi anoedzera $4-$5
veruzhinji vonetseka zvitevera kushayikwa kwemafuta munyika uye kushayika kwemagetsi
takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba nerokuhange asi pane dzimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino hatisina kunge tanyatsa kupa chikamu chakakura
nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanira kusimbaradza kuwana magetsi anobva kuzuva iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutauriri weparamende advocate Jacob Mudenda nhasi varatidza kusafara nemaitiro emakurukota ehurumende ayo asiri kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare reparamende vachiti nhasi chaiye vamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vatore matano godwin mangudya anotipa nyaya inotevera
Pasi pemutemo weparamende vatevedzeri vemutungamiri wenyika makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo vanofanira kuzivisa paramende kana vasingakwanisi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo nechitatu chega chega asi nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete pamakurukota nevatevedzeri vavo vanodarika makumana vamudenda vati akandike kutanga kuti mudare muve nemakurukota mashoma kudai uye vaudza munyori weparamende vakenneth chokuda kuti vataure nemunyori we makurukota vamishek svanda kuti vanzwe kuti makurukota aya ange ari kupi vamudenda vati vachamhangara nyaya iyi kumutungamiri wenyika nhasi chaiko
let me also advise the house that this has been the worst attendance
regai ndikuzivisai kuti akandike kutanga maminista akawanda kudai achitadza kuuya kuparamende uye kana ndichinge ndanzwa zvichabva kuna mabharani weparamende ndichaudza mutungamiriri wenyika nhasi chaiko
sure that this is brought to the attention of his excellence the president this afternoon
makurukota edzidzo yepasi nepamusoro vapaul mavhima navaamon murwira ndivo chete vange vari mudare paratanga basa mumiriri wemutare central vainnocent gonese vati vavasi kufara kuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vakembo mohadhi navaconstantine chiwenga havasi kuuyawo kudare kuzopindura mibvunzo kubva kunhengo dzeparamende nyaya yekuti makurukota ehurumende pamwe nevatevedzeri vemutungamiri wenyika havasi kuenda kuparamende kunopindura mibvunzo yave nenguva ichiitika izvo zvave kutsamwisa vakawanda mudare pamwe nemunyika mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti apo zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika makurukota ehurumende anofanira kupindura mibvunzo inobva kune veruzhinji vati vamunangagwa pachavo vanofanira kuona zvavangaite nevatevedzeri vavo nemakurukota avo.
Zvinokwanisa kubudirira sei kana vanhu vacho vasiri kuya kuparliament? Uye totarisira kuti isu semasangano akazvimirira ega ndakamirira platform for the development, ofunga kuti izvi zvaakuitika izvi zvauda tikwanisa kuwana tsanangudzo. Zvaakutoda kuti vamunangagwa chavo chavo vatipe tsanangudzo kuti zvii zviri kuitika, kana tisina tsanangudzo inoguta isu semazimbabwens tisu tinofanira kunge tiri recipients ye service delivery yenyika. Tisu zve tinofanira kunge tichibvunza zvii zviri kufamba sei, titakutorawo mamwe matanho ekuti tipe hurumende pressure.
Zvichakadai, nhengo dzeparamende dzakawanda dzange dzichida kuziva kuti sei hurumende yakakwidza mutengo wepeturu nedhiziri isina kunzwawo pfungwa dzavo. Vaamasango Matambanadzo vanomirira Kwekwe Central vati pari zvino havana zvekutaura apo vanobvunzwa nevanhu nezvenyaya iyi nekuti havana zvavakaudzwa.
Iko zvino hakuna UNP ari kusimudza musoro musitichu. Tirikubvunza kuti chii chitapika sezvino tinounganira zvinhu zvemangamanga muno? Ndezvaisasvika se panza pasifambika apa ukambofamba seminista sesiza vamwe kusviba kuti aonekwa MP chii chiri kuitika? Chii chiri kuitika? Vanhu vakwira pamusoro pemabhazi, vari kufamba pamusoro pemabhazi mukipakeriedas nekuti bhazi racipa.
Asi gurukota rezvemutemo pamwe neparamende vaziyambi ziyambi avo vazouya kudare pave paya vati nhengo dzeparamende dzichawana mukana wekubvunza gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi mangwana mushure mokunge vatura mashoko pamusoro pemutengo wepeturu nedhiziri pamwe nematanho ari kutorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Muumiriri wenoton Vatemba Muliswa vati dai zvaibvira nhengo dzeparamende dzinofanira kupiwa garaji radzinonwa peturu nedhiziri vachi vave kupedza nguva vari mimitsetse pamagaraji, izvo zvave kuvatadzisa kuita basa ravo. Vamudhenda vati nyaya iyi nedzimwe dzataurwa navamuliswa dzichazeyiwa pamusangano wekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa yeStanding Rules and Orders Committee mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda vanoti mabhazi eZupco ayo ane mutengo wakaderera mashoma zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti vapedze nguva refu vakamirira mabhazi aya, ukuwo madzimai achiti ari kutadza kukwira mabhazi aya sezvo pari kushandiswa chisimba mukupinda mubhazi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Zviteshi zvemabhazi kucharge office nekukopa kabana kwanga kuine mitsetse mirefu, uko vanhu vachimhanyidzana vasingatevedzeri mitsetse. Amai Rosemary Maunga vaudza Studio 7 kuti vanga vachitadza kukwira bhazi sezvo vanga vaine mwana ari kumusana. Amai Maunga vati mabhazi ezupko mashoma panguva iyo vanhu vazhinji vari kuda kushandisa sezvo akachipa.
Aiwa, basi kumbopindika mai mwana nemwana anotofa presha, vanhu vakawandisa zvisingamboiti. Totoda mabhazi ngaawedzerwa awande bhozi mashoma. Nemwana unotosouchauraya mwana uri pakipa pa. Vakashinga ndo vanotopinda mai mwana, kwete kuti isusu nevana hazvikutonetsi.
Mumwe mukweguru vaStanley Mushava avo vanga vari pacharge office vakamirira kuenda kwamakoni vati vanga vamira kwenguva inopfuura awa rimwe chete. Vamushava vati vanga vaine tarisiro yekuti semukwegururi vachangonzi pindai mubhazi, asi izvi hazvina kuitika.
Ndauya wepana apa nemhaka yekuti onai ndakamira ndiri kumberi, ini ndamobva kusitekuoyera audetoti kuti vari kukwidza vacho vanondikonsidha kuti semudhara mukiwu mune presha iripo, pamwe vanongonditiwo mudhara pindaiwoko kutanga. Ndokusaka ndauya, ende kubasa kwacho ndatokasika kuuya ndichitirawo kuti Zimbabwe kana kusimukadoka pamwe handizvo.
Mabhazi ezupwa ari kuita masenzi makumi manomwe nemashanu emari yemaRTGS kuenda kuchitungisa kwamakoni, uko vemakombi vanga vachibhadharisa mari iri pakati pemadhora maviri kusvika madhora mana emaRTGS. Amai Lucia Chitsaka vaudzawo Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kumirira mabhazi kwenguva ndefu vari kutsungirira sezvo vasina mari yekuti vakwire makombi.
Tauya kumadziri but tatadza kukwira panapa mabhazi ari kuya, but pane pressure because vanhu vachinji vava kumhanyira kumabhazi because makombi ari kudhura. Makombi ari kuedzera $4, $5 yakatochipa pamwe ndoinga toti $3 kana $3.50.
Kondakita weimwe yemakombi anoenda kuchitungwiza vaLazarus Mangezi vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo chekukwidza mari dzekufambisa hachisi chekurwadzisa veruzhinji, asi kuti vakwanise kuramba vari mubhizimusi sezvo mari yedhiziri yakakwira.
fuel is about $2 feature in our fuel. Could you balance the fuel with it's $4 $4.98 animal. Sketch of some which balance of $2 feature. Vanhu chiwanokwanisa kutenga 1 liter refuel.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vari kutarisirwa kuzotsanangura nyaya dzemafuta mudare reparamende mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Bato guru rinopikisa RMDC rinoti hurumende inofanira kurega zvachose kushandisa mari yemabond notes yotambairisa vanhu nedhora rekuAmerica sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo hurumende pasina kana zano rekuti ingagadzirisa sei zviri kunetsa. Bato RMDC rinoti nyaya yekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari ichapa kuti mitengo yezvinhu zvose itange kukwira zvakare. Bato irinotiwo zvekuda kushandisa mabhazi eZupco hazvisi kushanda pachitariswa bowa bowa rakaitika nezuro nanhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Vanhu voshaya zvokuita, vanhu vapererwa kumagumo, matongero avo ari kuvava segavakava. Fuela ichawanikwi, chikafu hachisi kuwanikwa, vana vari kutadza kuenda kumabasa. Hakuchina kana ari kumbonzwisisa kuti izvi zviri kuita sei. Kwava kutonga kwengozi chaiko chaiko, vanhu voshaya kuti munhu akatumwa here kuzoshungurudza ruzhinji rweZimbabwe kana kuti vari kuda kutonga nyika. Vari kungotyidzira vanhu vese kuti aiwa musatiita chakati, musaita chakati. Nokungosunga civil society organization nekuchidzira munhu wese ari kusosonewa nekuvaviwa negavakava ravaisa munyika umu rekushatisa magariro evanhu veZimbabwe.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kurerutsirawo vashandi?
Kurerutsira vashandi ndiyo nyaya yatakataura, kuti hamungatori munhu akonzeresa ronda kuti anga achigadzirisa ronda racho. Haungatori sanu kuti urape miti. ZANU-PF ndoo vanhu vakakonzeresa kurwadziwa kwevanhu, ndoo vakakonzeresa kuti nyika isvike pairi apa. Vega havakwanisi kunge vachigadzirisa nyika iyi. Toda kuti tiite nhaurirano yakataurwa naPresident wedu Advocate Nelson Chamisa. Tikagara pasi tikataurirano, ndoo kuti titaure nyaya yei upfumi hwenyika, totaura nyaya yekuwirirana kwedu nedzimwe nyika dzepasi rese jekerere. Then ndoo kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Iyi yavaiti dialogue kana gungano ravakaita, kubva zvavariita zvinhu zvabva zvatoshatisisa, nokuti gungano ravo ranga riri renhema, gungano ravo ranga riri revanhu vasina basa. MuDBC akaenda kundotaura nevanhu vasina mombe kuti vange vachinge vachigadzirisa dhibha.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisinadiura tinorerekera, tabatawo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, avo vanoti hurumende iri kuziva kuti vashandi vaomerwa.
Chemo ichocho chiri kurudzikwa, tangomirira uridzi wemari womuchengeti kwete muridzi kuti tigare pasi. Zvechokwadi zviri kurwadza kuti mitengo iri kuramba ichingokwira asi mari isina kuwedzerwa. Takati wedzerei January to March, as you remember, nekushilling allowance tichizopazve 400 million tikumasivo 7s, but the prices have continued to go up, so we are thinking of reviewing it, but then it needs to, the decision has to be made through consultation with the Minister of Finance.
Saka matotanga here kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube nezvenyaya iyi?
Izvo satatatanga, but nekuti havapo, but that's not the reason. Tikuda kuti titange tanyatsozvinendaka through, tine maforums emadiscussions kumacivil servants, tine joint national negotiating forum.
Saka muri kutarisira kuti vashandi havanenge vanzwa kuti vari kuwedzerwa mari mumwedzi upi?
Hama kundibvunza izvozvo zvatisati tataura. Handisindatandataura nevaridzi vehongwe. Saka ndikakupai mwedzi right now, ini ndisina kubata homwe. It will be unfair. Let me get back to you when I've got the right information and the right timeline.
kova mwango wakuti aiwa takuda kuramwa mabasa nekuti zvinhu zvinenge zvaoma.
Ee, hazvicho kwati zviri kurwadza. Asi dai vanga vachida kuti timbotaurirana. Kuti zvinhu zvese kana kunyangwe mumba kunaongo kuri kuramwa musina kumbotaurirana. Kana varamwa tisina kutaura. Zvozoita sei? Handiti vana ndo vanosafa.
Gurukota rinoona nezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Zvichakadaro Dr. Nzenza nhasi vapuwa gwaro remafambisirwo emari nemabasa kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA vakavimbisa kuti vose vasina kufambisa mari dzekambani zvakanaka vachaendeswa kumatare edzimhosva. Vati vari kushanda nemagweta kuti vaone kuti vofambira mberi sei nenyaya iyi. Vashandi vava nemakore akawanda vachiti havasi kufara nemabatirwo emari dzavanenge vaendesa kusangano iri. Paine mashoko ekuti mari inosvika zana remamiriyoni yainge yasungirirwa pagumbo rengwe sezvo yakaiswa mumakambani akabva avharwa uye kutenga midziyo nemari iri pamusorosoro. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvemitemo muSouth Africa rinoti vaive gurukota reMozambique vachaiswa mumaoko enyika yavo yeMozambique kwete kupiwa kuAmerica sechikumbiro chevakuru vehurumende yeAmerica kuti vatarisane nemhosva dzavari kupomerwa dzekuve nechekuita neuori pamari yechikwereti uo wakaparadza upfumi hwenyika yeMozambique. Mutauriri wedare reCongress muAmerica amai Nancy Pelosi nasi vati nengo dzeparamende dzebato remaDemocratic Party dzinofunga kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vane chavari kuvanza chete mukuramba kwavo kushanda neparamende mukuferefetwa kwemabhizimisi avo. Vanotiwo imwe nyaya ndezvipomerwa zvekuti vakakanganisa mashandiro emutemo kuburikidza nekuedza kwavo kumisa kuferefetwa kweRussia mukupindira kwainonzi yakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Svondo rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvisa pabasa rekuva gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vachisa vaFortune Chassis mushure mekunge zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyaya dzemagetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari. Asi kuchinja makurukota uku kungabatsira here kugadzirisa zvinhu mubazi iri zvikuru panyaya yemagetsi? Mutoreri wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
VaFortune Chassis vanoti hurumende iri mugwara rekuvandudza zvinhu kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe.
Sekuziva kwamuri kuita mvura yekukariba iri kunze iri kudzikira, nyaya yatiri kuongorora. Takuda kuti tishande zvakasimbarara kuti tigadzire mamwe magetsi asingade mvura akaita sesola. Zvakare kunana Osborne tutaudza kuti basa raida kuitwa ipapo kuti pange pachiiswa zvimwe zvinoitira kuti tigadzire magetsi akati o. Takutarisa izvozvo futi kuti tiite kuti zviitwe nekukurumidza.
Asi izvi hazvisi nyore nekuti muZimbabwe magara mune dambudziko rekuti vanhu vanodarika zvikamu 61 nemumwe kubva muzana vanoshandisa huni. Kwemakore 20 apfuura Zimbabwe yakanga ichikundikana kuwana magetsi anoikwanira zvichikonzerwa nekusagadzirwa magwenya matsva kana kutengerwa zvinhu zvitsva pane aripo. Izvi zviri kuita kuti Zimbabwe itenge magetsi akawanda kubva kuSouth Africa, Mozambique, Democratic Republic of Congo, Namibia neZambia. Magetsi aya anobatsira kuwedzera pane anogaiwa munyika kunzvimbo dzakaita seKariba inoshandisa mvura, Hwange, Munyati, Harare neBulawayo Thermal Power Station anoshandisa marasha, uye Dema inoshandisa mafuta edhiziri. Nyika dzaimbotengesera Zimbabwe magetsi dzave kuramba kuita izvi nenyaya yezvikwereti uye dzave kuti dzinoda kutanga dzabhadharwa. Mutauriri wezesa vaFulad Gwasira vanoti kunyange hazvo nyika ine chikwereti ichi handicho chikonzero chiri kuita kuti magetsi anetse munyika.
Saizvozvo kambani yezesa ine chikwereti chainacho chinosvika iye kwa 80 million. Saka chikwereti chekuti chiri under control, chikwereti chiri kubhadharwa. Kumira kwatinoita nekukomataura kwekuti sesi yakambomira kuimpota magetsi. Izvi zvakakonzera nekuti ndofunga vanoverenga mapepanhau vanoziva kuti kuSouth Africa for instance vane dambudziko remagetsi rakafanana neratinaro.
Vanotungamirira mabasa ehurumende mudare reparamende vaziyambidzeyambi vakaudza dare iri kuti Zimbabwe inoda kuvaka rimwe gwenya pedyo nedhamu rekabhora bhasa kuMozambiki. Mamwe matunhu akaita seMasvingo ayo ane madhamu makuru anotiwo anokwanisa kubatsira mukuwedzera magetsi munyika. Mudzviti mukuru muMasvingo vafunga imbesa vanoti hurumende ine huronga kugadzira magwenya emagetsi.
Pakaiswa mafalvu nemagate ekuti mvura iri kubva mutupu mukosi ikwanise kuti iite magetsi achange achipfuura 14 megawatt. Mutirikwi inewo possibility yekuti iite magetsi anogona kutibatsira isusu muno muMasvingo. Manyuchi ine zvakare potential yekuita patori nemainvestors akamboya chitarisa ari kubva kuSouth Africa.
Vahambetsi vakaenderera mberi vachiti hurumende yakawana kambani yekugermany inonzi Drog Energy inoda kugadzira rimwe gwenya remagetsi. Nyanzvi mumhando dzezvemoto dzinotiwo Zimbabwe inokwanisa kushandisa sewage kugadzira magetsi anozivikanwa nekuti biogas. Kanzuri yeHarare ine hurongwa hwebiomethane. Meya weHarare vaEbert Gomba vanotsanangura nezvehurongwa uhu.
Takaisa nyaya yacho kuprocurement unit yesito Harare kuti iite matenda. Hurongwa hati kusimbidzira kuti hunogona kutipa mumwe mukana wekutsvaga mari kusito Harare. Tiri kuongorora nyaya yekugadzira magetsi but tiri kuongorora zvenyaya yekugadzira yekuexpanda infrastructure. Tobatanza magetsi neorganic fertilizer. So infrastructure yedu iripo yefeo yacho necobra nemasuwa ponds ari kunana mabrain. Saka izvozvo ndo zviripo. Saka chinenge chakudiwa munhu ane mari yekuset up equipment netechnology inodika kugadzirisa zvinhu zvamamuchirevo.
Vamwe vanoti hurumende inofanira kugadzira magwanya emarasha kuhwange. Asi bhodhi rehwange rinoti mugodhi weJK Eopit wave nemarasa mashoma zvekuti vave kuda kupiwa dzimwe nzvimbo dzekuchera. Hwange yagarawo yave kutendereka kugadzira magetsi akawanda nezvikonzero zvakawanda zvairi kupa. Zimbabwe inogaya magetsi anosvika mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 960 megawatts pazuva asi ichida anosvika zviuru zviviri nezana rimwe chete kana kuti 2100 megawatts. Asi huwandi uhu hwadzikira zvakanyanya nemamiriro ekunze nekutadza kufambiswa kwemabasa zvakanaka. Zimbabwe sedzimwe nyika dzemuAfrica inokwanisa kushandisa simba rezuva uye mhepo kana kuti wind energy mukugaya magetsi. Mukuru mukambani yeZonfu Energy inogadzira magetsi ezuva vaWilliam Ponela vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe isimbaradze kushandiswa kwezuva.
Asi dambudziko guru redu nderekuti takanyanya kusimbirira kuti tinge tichiwana magetsi edu kugwenya rekukariba. Neruku wange. Asi pane zvimwe mhando dzemagetsi dzakafanana nesora anova ndiwo ava achipa iko zvino. Hatisina kunge tanyasa kupa chikamu chakakura kuti tinge tichitora magetsi kubva kune izvozvo.
Zviri pachena kuti Zimbabwe ikasagadzirisa hurongwa hwekugadzira magwenya matsva emagetsi anoshandisa zuva kana mvura nesiweji, nyika inoguma yave gwenga vanhu vachitema miti. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nekukasika matambudziko atarisana nenyika, zvichiti matambudziko aya ave kuzviita kuti zviwedzere kuremerwa nemutoro wekuchengeta amanisha mwari kumusha. Mumwe wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuti kusagadzikana kwezvinhu kumusha kwave kuvaomera ndiamai Chenai Moyo Mutambasere avo vari kuBritain. Amai Mutambasere vanoti chave kuremedza vakawanda vari kunze kwenyika inyaya yekuti havachatarisirwa kungobatsira hama neshamwari dzavo chete asiwo kubatsira veruzhinji kuburikidza nekubatsira mukutsvagwa kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira mishonga yekushandisa muzvipatara zvinorapa veruzhinji. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoona kuti zvinhu zviri kuitika iko zvino ndizvo zvinhu zvatakagara tichitya kuti tichazosvika pakadai, pekuti makwiriro ari kuita mutengo wezvinhu hachaiti asvika pakuti zvinhu zvaoma zvino zviri kukwira masalari ese evanhu vari kuZimbabwe nevanhu even isusu vacho tiri mudiaspora income yakangofanana asi mutengo uchikwira tinoona kuti even nyangwe marate zvinhu zvacho zviri kungochinja chinja every day dzatova tsoro dziri kuZimbabwe zvakatooma
saka imi matambudziko aya ari kukubatawo sei sechizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika
zvazviri kuita iko zvino hanzi munoona kuti hama dzakawanda dziri kuZimbabwe maincome avo haasi kuwedzera tava kudzokera kunguva iyai yekuti vanhu vese vatarisira kuti vanhu vari kudiaspora ndo vachava vachachengeta vanhu vari kumusha nekuti iko zvino kudai hapana achakwanisa kumusha vanhu maincome avo haasi kuwedzera saka hapana munhu ari kukwanisa kuafoda zvinhu zviri basic kana ivo vanenge vachidaenda kuzvipatara kana kuti vari kutsvaga mishonga kana kuti iko zvino unoti wakavhura foni yako kudai uchawana zvichemo ngatiti zvabva kuhama asi kune mamwe ari manational crisis musinoi takatiwa nyaya yekuti kubhindura kuenda kwakaita magetsi vanga vasina fuel vari kutsvagawo rubatsiro kubhindura hospital saka apa unoona kuti even vanhu vekudiaspora vanhu vaimbokwanisa kuti okay ngatibatanidzei tibatsire community tibatsire kana kuti section yekwaunobva hazvichagoneki iko zvino nekuti unombotanga waita sei wambobatsira vehama vari padhuze vari kunetseka kuwana mabasic things kubhadhara maschool fees kutenga kana mauniform kutenga kana mishonga inodiwa kana kubhadhara mari yekuenda kuchipatara kana iyoyo transport yekuti munhu asvike kuchipatara mari idzodzo dziri kutarachirwa kuti dzichabva kuvanhu vari kudiaspora asi at the same time kudiaspora muri kuona kuti zvinhuwo zviri kuramba zvichiwedzerawo kuoma panyaya yekuti kana takatarisa muno muuk tiri kuona kuti immigration iri kutaura kuti kune hostile environment handizi vanhu kushanda kwava kunetsa kuti vanhu vawane mabasa iwayo saka hei haiko zvino zvinhu zvazochiuma manje kuti uve chizvarwa cheZimbabwe whether uri kudiaspora kana kuti uri kutsva urimo muZimbabwe machona zvinhu zvagozha
izvi zvamungakurudzira kuti zviitwe kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe
tinofanira kunzwisisa kuti zvinhu zvichinje zvishanduke muZimbabwe kunodiwa mapolitical reforms so responsibility yandingapa kuvanhu vese vanozvitiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti ngatibatanei tione kuti mapolitical reforms ari kudiwa aya aitwa
tinotenda zvikuru chizvarwa cheZimbabwe maichena imoyo mutambanashe vachitaura naJonga vari kuBritain zvichakadaro varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vakasungwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kuMaldives vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
hurumende yati vasungwa vashanu ava vanoti vachatenda mombeyarara vesangano recitizens manifesto vagamuchirai mukura vesangano recommunity tolerance reconciliation and development vanyasha frank mpahlo vetransparency international zimbabwe vageorge makoni vecenter for community development in zimbabwe namuzvare farirai gumbonzvanda vesangano rerosaria memorial trust vakaronga zvekupidigura hurumende kumusangano wavakapinda kumaldives wakarongwa nesangano rinoshanda rakazvimirira rekuserbia rinodaidzwa kuti center for applied non-violent action and strategies kana kuti canvas hurumende yatiwo vasungwa ava vakadzidziswa zvekushandisa pfuti diki pamwe nezvekupidigura hurumende vashanda nevamwe vavo vayati vachiri kutsvagwa nemapurisa muchuchisi wenyaya iyi vacharles muchemwa vatiwo vasungwa ava vakadzidziswa nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vanopandukira hurumende sei uye nzira dzekutiza nadzo kusungwa mukuratidzira pamwe nekuita zvechitororo asi rimwe remagweta yavasungwa ava muzvare jesi majome vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe vachiti vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati vasungwa ava vakatyorerwa kodzero dzavo pavakasungwa vachipa humbo hwavo kudare vamombeyarara vati vakatyisidzirwa zvakakomba nemapurisa uye havana kuudzwa chikonzero chekusungwa kwavo pavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo vamakoni vatiwo vakamanikidzwa wokuvhura nharembozha dzavo nemakombiyuta avo vese mapurisa asina matsamba ekuita izvi sezvakatarwa mumurau vasungwa vese ava vatiwo vakarariswa mumatirongo akasiyana-siyana aive nerima uye hane zvimbuzi zvakange zvakapfachukira tsvina yevanhu neweti
Tinoteda shukuru Thomas Chiripasi Tereri msakanganoji pa Live Talk Tributa Risa Shurukitwa nezu zaro rezi Zimbabwe Shurukunze kwenye nika kubazira varikumusha. Ayo tashuka kumagumo ishiru kwa cheti chanasi. Ini ndini blessing zulu ndokse ya mina ntunga milinkomo munauze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.